Manera kana kamuri Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Nosangana zvakare manero anhasi kuri musi wemugovera kubvumbi 17 2021 makateerera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rechoto, ndichitevenyura chirongwa chino, ndiri kumba nepamusana, pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Yezvino izvi ndizvo muchirongwa chedu chanhasi.
Wakafaradu kuna wamavhunga wa vari kuhoti, ari yakapa hoti, ndopa vakaradu, vari kurapa mushure mokunge patochwa kana kuti varohwa zvakanyanyisa zvikuru sazvo zviri pamutemo.
Dare redzimhosva ramanikidzwa nhasi kuenda kuchipatara cheparirenyatwa kunonzwa nyaya iri kupomerwa vechipiki vaviri veMDC Alliance sezvo vaviri ava vatadza kuenda kudare raMajor Street nepamusana pekukuvara kwavanoti vakaita vari mumaoko emapurisa veruzhinji votaura maonero avo pakuzvitonga kwenyika uko kuri kusvika makore makumi mana nerimwe chete mangwana iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC Dare redzimhosva ramanikidzwa nhasi kuenda kuchipatara chepararenyatwa kunonzwa nyaya iri kupomerwa vechidiki vaviri veMDC Alliance vanoti Lengwani Mavhunga namunyaradzi Mafararikwa sezvo vaviri ava vatadza kuenda kudare raMajor Street nepamusana pekukuvara kwavakaita vari mumaoko emapurisa vaviri ava vakasungwa nemapurisa nemusi wechina pamhirizhonga yakaitika panze pedare pakati pemapurisa nevanhu vainge vakaungana vachitsigira mutevedzeri wasatigara weMDC Alliance vaJob Scala avo vaive nenyaya yaive mudare dare ramajistrate rinonzi rakomekedza hurumende kuti iferefete kutotywa kwakaitwa vaviri ava uye riri kutarisirwa kupa mutongo waro wekuti vaviri ava vopiwa here kana kuti kwete mukana wekubhadhara mari yechibatiso nemusi wechipiri Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi sezvo mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vanga vasingabatike panharembozha yavo kuti tinzwe zvaitika tabata mutauriri wemagweta ari kumirira vaviri ava eZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira emafunda
wamafaradu kuna wamavhunga wari kuhoti ari yakapa hospital ndopa vakaradzi vari kurapa mushure mokunge vatotywa kana kuti varohwa zvakanyanyisa zvikuru sazvo zviri pamutemo ari mukato vari kufunda zvemundapurisa saka nhasi dare rakatoenda kundotwanya yavo magumisha wasaimandi yavo kuperenzwa hospital pasaidi penze dare ndokuitirwa nyaya yavo nokuona kupasa kufunga vachinonzwa kudare vakambigonuku dare redu rezimbabwe ndoyasvinyira chibaro chitajiti ari kupomerwa mhosva yekunzi vakakambira zvinhu kana vakashora section 38 vakadzivirira kufamba kwakanaka kuvanhu kana kumota murodhi nemusi wechina pavakasungwa
mapurisa ari kuti kudii panyaya yaari kupomerwa iyi yekuti ndivo vakaita kuti vasungwa ava vakuvari
tambirira kunzwa risponzi yavo nekuti legislate atopa order zvinhu zvichina zvokuti vakarohwa ari mukatori ari mumaoko emapurisa saka tinotarisira kuti chana respondi yavo mapurisa chapetekwa nyaya iyi asi avo mukoma mavhunga vakataura vakasitoa kumeso avo neivaitika kuzvisa kuti chii nezvamuruka nemapikicha dzasheya nhasi ayo kufesitawo kune mablista zvekuti zvishokawo zvikuru kuti ndokusvitwa here kana kubatwa kunoitwa vana vezimbabwe
imo muchipatara mavari umu vakachengetedzeka zvakadi
zvozvamba ari panda distant kwavari parapoka songo zero pokaenda afudaira nafudwa pamberi pedare akurisa nengazi zvokupotchizora mafrizon guard kuti vapedza bari manda atova musungwa kujeri
Nyaya dzakadai dziri kupinda mumaoko enyu dzakawanda zvakadi.
Dziri kushushikana nazvo kuti nekuti nyaya dzatiwandei. Ambotaura muchiti kuti mavari vari sei magweta kudiranga rakubira nezvo kuti vafaendese kuparunga kwa vafaendese kuprivate hospital and clinic. Sezvo tinoziva pese kuti zvakapedza zvedu zvojekere makakuru zvedu ana mishonga ana chakanatsa kuti chiki. Asi izvi zvakaramba namapurisa vakambanisa kuparunga. Hatichongo na matao kuti mari wanoita kuda kwao wakunde. Nyaya dzekumbenyikidza kwakodzeredza vanhu zvichadzidza kutoshwa. Munoziva kuti nenyaya dzana vajuvara mamombe vakatoshwa kumilast day. Nenyaya yakubuda vayo yakatifunirira komanda uyo pom na vakaurayiwa vapera mapurisa kuzviruvayo. Haisidze jedha ina dzakawanda pamuda mumomo mumilast day yekubuda vayo mafemiti vasoberiwa nemagweta remachosa kuchukuro. Usuwa mapurisa nekuda kwekumbunyikidzwa kwekunzerodzo vana vezimbabwe nyaya dziri kuendera mberi takazoona makore apfuura tinoramba tichizviona kuti zviri kuramba zvichingoitika zvimiri kunew dispensation hatisi kuona mukomarei
mutauriri wezimbabwe lawyers for human rights vakumbirai mafunda vachitaura vari parunhare vari muharare Hurumende yaburitsa mujeri nhasi vasungwa vanodarika zvuru zvitatu zvichiteera kuregererwa kwakaitwa vasungwa ava nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vachitaura nevatori venhau nhasi muHarare, mukuru wemajeri vaMoses Chihobvu vati vasungwa ava avo vanosanganisirawo vechidiki nemadzimai vamwe vevanhu vakaregererwa nemutungamiri wenyika. Vanhu varegererwa ava vanonzi vanga vapika zvikamu makumi matatu nezvitatu kubva muzana kana kuti 33% zvenguva yavakatongerwa kugara mujeri. Bepa nhau repaindanet reNewshawk rinoti mumwe wevanhu vaburiswa mujeri ndivaSamuel Undenge avo vaimbi vegurukota rezvemhando dzemoto. VaUndenge vakakandwa mujeri muna 2018 mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekuita uhori hunobata mari inodarika zviuru gumi nezviviri zvemadhora ekuAmerica mukambani yeZimbabwe Power Company. Studio 7 haina kukwanisa kubata vaUndenge kuti tinzwewo kuti vari kunzwa sei nekuregererwa kwavakaitwa nemutungamiri wenyika. Vanhu vabaiwa nhombe yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakadarika zviuru mazana maviri nemakumi matanhatu nezvipfumbamwe nemazana manomwe nemakumi matatu nevaviri 269,732. Bazi rezveutano rakazivisawo nezuro kuti vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose vava zviuru makumi matatu nezvinomwe nemazana mashanu nemakumi matatu nevana 34,534. Munhu mumwe chete anonzi akafa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pachiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi mashanu nemumwe chete 1,551. Zimbabwe iri kusvitsa makore makumi mana nerimwe chete mangwana. Yawana kuzvitonga kuzere vanhu vakawanda munyika kusanganisira vemapata anopikisa pamwe nevedzisvondo vachiti havazi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzematongerwo enyika, upfumi pamwe nenyaya dzekutyorwa kwekodzoro dzevanhu munyika. Asi bato reZANU-PF rinoti riri kufara kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Vamwe vagari vemuHarare vakaita sava Johnson Chirwa vanoti kunyange hazvo nyika yave nenguva refu yawana kuzvitonga kuzere, kuzvitonga uku kuri kuonekwa munyaya dzezvematongerwo enyika chete kwete munyaya dzezveupfumi.
Hatisi kuziva zvatiri kuda nekwatakananga. Izvo zviri kutaura kunoku vatungamiriri vedu havana kana pfungwa dzekuti chii chavachaita mangwana mangwana chaiya chaiya. Saka for the past 40 years hapana chandiri kuona inini chatingati hanzi tiri kuzvitonga iyeyo kuzvitonga politically tiri kuzvitonga but tiriva tinoti economic laggard yeAfrica tinoimporta matches tinoimporta ma toothpick nyika ine timba.
Izvi zvinotsinirwa naamai Chiponjuma vanobva kwamasembura kubhindura avo vanoti vasuwa mushakabvu vaRobert Mugabe avo vaiwanzo vaitira mabiko pakucherechedza kuwana kwenyika kuzvitonga kuzere.
Anzi munhu anofukundurwa data avafukundura vadzoka vaivazobatirana nababa vari pano. Independence yedu yegore ne haisi kutifadza because hakuna mari tiri kutambudzika asiyana nemaindependence yemakore ese makore ese taidya tichibvuta ezvinezvi regore rine raatatambudzika.
Mumwe mugari womuHarare uyo aramba kudomwa nezita rake anoti kubva zvazvarwa nyika yawana kuzvitonga vari pazvigaro zveushe vari kungotonga nedemo.
Independence yemakore ano yasiyana neemakore tichangohwina nyika taiurayirwa mombe sadza vanhu vachiita mitambo mabiko wawachi iye zvinezvi hakusisina zvese izvozvo.
Mutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatchwayo vanoti hapana musiyano uripo pakati peutongi hwehurumende yavaEmerson Mnangagwa nehwehurumende yevechichena yaivepo nyika isati yawana kuzvitonga.
Tirikuona vechibiki vachibatwa zvisina kunaka madzimai achibatwa zvisina kunaka ndofunga munoziva patoro nenyaya yemukuru wemadzimai Maitome varimo mujere izvezvi vakasungwa asi vari vakabatwa zvisina kunaka nevechipurisa. Saka tiri kuona kuti nyaya yehondo yerusununguko yakauya tikasununguka kubva kuvapambevhu kubva kune vachena asi vatema vakabva vangotora maitiro akangofanana neaitwa nevachena. Munoona mutemo dziripo dzemunyika hadzina kutombosiyana nedzanga dziripo panguva yeujanyiriri. Saka ujanyiriri hwaramba uchienderera mberi hapana rusununguko kuvana vezimbabwe changochinja kuti aakutungamirira mutema.
Mutauriri weMDCT inotungamirwa navaDouglas Muonzora vaLloyd Damba vati kuzvitonga kuzere kwenyika hakuna chakunoreva kana veruzhinji vachinhonga svosve nemuromo.
Vanhu vazhinji havasi kuenda kumabasa maindastri yakavhara uyezve kodzero dzevanhu dzinombunyikidzwa hapana freedom of association hakuna freedom of speech vanhu vachiri kutukana kana vakajoina bato raunoda vanhu vari kutukana kana vakada kuti uite kodzero dzako. Saka izvozvo tinoona kuti independence yedu ka haina chayakanyatsobudisa chakanaka.
Vedzisvondo vakaita saBishop Anselmo Magaya vesvondo yeDivine Destiny vanoti havasi kufarawo nenyaya dzemhirizhonga dziri kuramba dzichingotungira munyika kubva zvawana nyika kuzvitonga kuzere muna 1980 kusvika pari zvino.
Tinonzwa kutidzimbikane chose nekuvhunduka nokuda kwezvinhu zvatasangana nazvo kubva makore ekutanga-tanga zvakawanda zvakaita se kuurayiwa kweruzhinji rwevanhu kudunhu rematabeleland uye violence kana kuti mhirizhonga yakaitika kubva 1988 kusvika 1990 vatekere pavakabuda muzano vakafoma bato rinonzi Zoom. Tichitarisa zvakare kutorwa kweminda zvakabatana nemhirizhonga kubva pa 1998-99 ipapo pakavambwa MDC 1999 2000 parliamentary elections 2002-2008 tikuona kuti tichizosvika kuna na 1 August 2018 muna January wo yemuna 2019 tinoramba tichiona macycles emhirizhonga.
Asi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vanoti vari kufara zvikuru kuti veruzhinji vavekwanisa kuzviriritira kuburikidza neminda yavakawana pakatorwa nechisimba mapurazi evachena.
Tine utongi hwejekerere zvinhu zvinotifadza izvozvo hongu tingaita matambudziko asi muzuva rakaita seriri ngatibatei pamwe chete hongu tingaita maonero akasiyana munyaya dzezvematongerwo enyika asi kana tasvika pazuva rakaita seriri tinofanira kuratidza kubatana uniti yevanhu vedu sevana vemuzimbabwe.
Vamugwadi varamba mashoko ekuti bato ravo riri kuita zvehumbimbindoga vakakurudzira vemapato ezvematongerwo enyika kuti vagare pasi nebato riri kutonga vachitsvaga nzira dzekugadzirisa zvinenge zvinetsa munyika. Zvichakadai, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatarisirwa kutora mashoko avo ekucherechedza kusvitsa kuchaita nyika makore makumi mana nerimwe yawana kuzvitonga kuzere mangwana vari kuState House pasina kuungana kwevanhu senzira yekutevedzera zvakatarwa nehurumende pamwe nesangano reWorld Health Organization kuti vanhu vasaungane kuitira kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. VaMnangagwa, mutungamiriri wechipiri kubva kuZANU-PF kuvatungamiriri venyika kubva Zimbabwe yawana kuzvitonga VaMugabe, avo vakatungamirira nyika kwemakore makumi matatu nemanomwe, vakabviswa pachigaro nemauto muna Mbudzi 2017 vachibva vatsiviwa navaMnangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vaive murume wamambokadzi weGreat Britain, Queen Elizabeth, Prince Philip, avo vakafa svondo rapera nemusi wechishanu, varadzikwa nhasi masikati kuBritain pachitevedzwa mitemo yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Prince Philip, avo vakashaya vave nemakore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe, varadzikwa pamuzinda weWindsor Castle pachiitiko changa chine vanhu vasingadarike makumi matatu senzira yekudzivirira kutapuriranwa chirwere cheCOVID-19. Danho rekutevedzera mitemo yekuungana pamariro kwaita imba yeumambo iyi kwarumbidzwa nevanhu vakawanda. Vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati hurumende yaratidza kuti inotevedzera mutemo uye inoenzanisa vanhu vose munyika.
Zvaratidze chaizvo kuti ihurumende inoremekedza mutemo yayo yenyika, uyezve inoziva kuti izvo vanhu vese takaenzana pano pasi. Hapana umwe anonzi kana tasvika apa ngatimbotyora yemutemo. Vanoratidza kuti pane rule of law. Takaona Prince Harry vachinzi vauya vagara muquarantine vazinomhorosa Queen nhasi vapedza quarantine yavo. Tiri kuona vanhu vari atenda funeral yaPrince Philip, nhamba yacho yakalimitwa ku30, kuratidza nyika yose kuti izvo ndo zvatinofanira kuita. Vatungamiriri vanofanira kutungamirira by example, vachipa muenzaniso zvinofanira kuitwa. Kwete kuti kwafa nhingi nhasi munhu mukuru toona stadium yakazara, marules eCOVID-19 haasi kutevedzerwa. Aiwa zvakashaya.
Mutungamiriri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Ngonzora vatiwo bato ravo rinorumbidza zvaitwa nemba yeumambo iyi zvekucherechedza mitemo yeWorld Health Organization kana WHO zvekusawanda parufu.
Chatinyanya kutifadzawo pakuigwa Prince ndechokuti vatevedzera mitemo yeCOVID-19. Vanga vari vanhu vanga vasingapfuuri makumi matatu semutemo wakadzikwa World Health Organization pasi pese mairirano nenyaya yeCOVID-19. Tinofanira kuteedzerawo mitemo yeCOVID-19 iyi.
VaMonzora vati vanoshuvira kuti ukama hweZimbabwe neBritain hudzoke pahwakanga huri nguva yakare Zimbabwe isati yabuda muCommonwealth pasi peutungamiri hwevaimbove mutungamiri wenyika muchakabvu vaRobert Mugabe muna 2003. Mutauriri webato reZANU-PF vaSimon Kayamoyo vati tibate bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika sezvo bato ravo risina chekutaura nekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaendesa mashoko enyaradzo kumhuri yeumambo pamwe nevanhu vekuBritain. Hatina kukwanisa kubata vakafanobata chigaro chegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Profesa Amon Murwira sezvo mbozhanhare yavo yanga isingadavirwe. VaMnangagwa vakati Zimbabwe inochema nemhuri yaPrince Philip avo vakamboshanyira Zimbabwe mugore ra1991 apo vakaperekedza Queen Elizabeth kumusangano weCommonwealth Heads of Government Meeting. Asi vaMnangagwa vakati pasi peutungamiri hwavo vachaedza nepose pavanogona napo kuitira kuti Zimbabwe idyidzane nenyika dzose zvisinei kuti ndedzekumabvazuva here kana kuti ndedzekumavirira. Muchakabvu asiya mudzimai Queen Elizabeth nevana vana vanoti Prince Charles, Princess Annie, Prince Andrew na Prince Edward nevazukuru vasere nevazukuru bvi gumi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakawanda vakapinda mumigwagwa mumaguta emuAmerica nezuro vachiratidza kusafara kwavo nekupfurwa kuri kuitwa vanhu nemapurisa. Vanhu vairatidzira ava vaikurudzira kuti mitemo ivandudzwe. Varatidziri vakawanda vakapinda mumigwagwa munzvimbo dzinoti Minnesota, Chicago nePortland. Sangano rinoona nezvevapoteri pasi rose reUnited Nations Refugee Agents riri kukurudzira runyararo muDemocratic Republic of Congo mudunhu reGreater Kasai zvichitevera kutanga kweimwe mhirizhonga mudunhu iri. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye. Ndiri muWashington uko ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedenda rechirwere cheCOVID-19. Nhasi tichenge tiri kunzwa kubva kumadzimai ari pasi rose vachitaura ivo pamusoro penyaya yekuzvitongwa kuzere kana kuti independence ichange iriko mangwana. Regai tiende kwavari tinzwe kuti vari kuti chii.
Ini ndinonzi Muzvare Margaret Dongo. Margaret Dongo aimbova mutungamiriri werimwe bato rainzi Zudu. Ende uyezve Margaret Dongo akanga ari mudare reparlamendi makore gumi. Margaret Dongo murwi werusununguko wakarwira rusununguko rwatiri kucerebrata rwakaunza nyika 18 April. Izuva rakakosha kumunhu wese muno munyika, nyangwe zvotine matambudziko akasiyana siyana. Ngatindikurukurewo maonero andinoita zuro ririno iri. Kunyanya nenguva yatinayo yeCovid, inguva yakaoma zvekuti, inguva inorwadza zvikuru, yakakosha futi kwatiri, inoda kuchengetedzwa. Tinodaira kuziva kuti manguva yakapera takarasikirwa nevanhu vakawanda, naizvozvo kudenda iri harisati raenda ririko riri kuuraya ende vanhu vari kufa nedenda irori reCovid.
Zvii zvamungakurudzire veruzhinji panguva ino yeCovid?
Tofanirwa kuchengetedza zvikuru patinenge tiri pazororo irori. Tofanirwa kuchengetedza zvinodiwa padenda irori zvekupfeka mamaski nekuita social distance nekugarawo kana usina kwauri kuda kuenda kwakakosha. Gara pamusha nehama dzako. Independence.
Tadini makadini mhuri yeZimbabwe. Ini ndinoitwa Gladys Sendi. Kumusha ndinobva kuShamva. Asi ndichigara muno muBotswana, ndichishandira muno muBotswana. Panyaya yeindependence ndinoda kutaura ndichiti, isu tichikura hatina kumbogara takanyatsoiziva kuti kune independence. Hongu takanzwa kuti nyika yavana kuzvitonga kuzere, asi hatina kusumbira takaona kuzvitonga kuzere kwakakwana mukati menyika yedu. Nekuda kwekuti chero chavada kuti uite, ukada kuti utengese, mupurisa kumashure.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye. Ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvekusvitsa makore makumi mana nerimwe kana kuti 41 years nyika yawana kuzvitonga, tichiita hurukuro nemumwe wevanhu vakarwa hondo yerusununguko uye vaive nhengo yedare rechimurenga varugare Gumbo. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaGumbo.
Tinotenda Jonga, thank you very much.
VaGumbo, tinoona kuti nyika iri kusvitsa mangwana makore makumi mana nerimwe yawana kuzvitonga. Zvii zvamungataura pamusoro pechiitiko ichi?
Nyaya yedu yeindependence, 41 years of independence, inyaya inorwadza zvikuru. kuru kwa tiri chisu chakari rira sunungu because aiva tine fungwa we noku wana kutikuda after 41 years the independence kunu fanda kunge kwa ni pinduke wanu waningi wachikwanisa kushanda zokanaka wajupirana kusina kutukana kusina mizonga but ya chadiri kuwana asari suri zotai expecta mwujia fungira kutikunda za Robert Mugabe zokanya enza kushata astora kutu kuda na hiyo new dispensation ya zona itu undapie kutu haisiri kuita sinu zotai fungira kutu zungaita na kutu zukuru chiri yiko pa nyaye kuru rasunungupo yanga hili ya yuku batana unity soka tangana wana chitepo nana ziapa pamoyo higo zino kumunika muna mfaro atingati kuna mfaro kuna asu kuna mamu wana kufara kuna wana unakutu sinu soka naka bataha isu mamu atisiri kuona sinu za atino fungira kute sinu zino batira munika saka independence 41 years independence yenu ino ya ayo sisi wano wera wikipura asi tangati chifugira sinu zini mbeda za satina suizu zizu
chii chikuru cha munga ticha kapoteka chaita kuti zvamakaru girani zvamaita risira zvinge zvisinga wanikwa
chikuru cha kaitika chunga ndicho kuti haribu lisi nidi ya kaito haya jengi siri outside the country na Mugabe nana nungu nana tongo gara uzakirika watawara izu zoku ati ya yaka haenji kwa na wana tongo gara nana wanu wano fungo cha haa izu wakutawara izu ya sisiri mkwara asinto iso kwa dijiripo juu reality ripo endi tangataka mentena momentum ya tanga tinayo na kumanawe zipa nilare ni jena safi tanga tinayo na chitepo sinu asunazua hii fambani nzira ya kadaro saka isi tinu wana sukuti ajeki nye revolution ya hili ya kaitia ikitu wana wa Mugabe isi kutuko tole diwane new dispensation
asi tingati nguwe pere reva gumbo yekuti zvigadziriswe zvamuri kutaura izvo
ai vachume ari kurishira nguwa ichi nguwa ipenderi nokuti revolution in process ijonga haisati a one off kind of an event no it's a process saka because the process ichatora a bit longer than zvataifungira uye kutava navanhu vachinzi vachaparadziwa kuchawa ni new generation ni young fighters wachabuda wani kwara akanjitwasa hii wano wachawona sakaipa ni sakanaka saka atini kikuwara about upera kweni mwoto gati tarisi mamiri wa mangwana ramangwana
kwa zamunga tuu pa 41 years ipa pa zakanaka o zamunga ye mura o zaitika kwa nawe Zimbabwe
hapana sakaona zukuru sakanaka chosa atinga sinizisi zana zaka shata ayo area education sakafamba sakanaka chaiso munga bipapo akaita secondly health yetu zanga yanga ya muruga chaiso but hini ngi ya inda pasi nukutiba tukutera asiru pomari ya kakwana wanesi asiru pomari ya kakwana ino wakutera my teachers asiru pomari ya kakwana ino wakutera so ndio subuza wa kutideta iso subuti hindi takata kontia ni momentum ya takatina
ayu watinotenda shukuru wa gumbo ni kuwa nanguwa ya kutawara nesi
ayu wa zokana kajonga
maangama katerera kune murugweru sinunguko uye vaive nhengo yedare rechimurenga varugare gumbo muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muWashington DC.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Musakanganwe kugara makapfeka mamaski enyu nguva dzose nekuti chirwere cheCOVID-19 chichiriko uye chinouraya. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kose kwamuri. Ini ndini Ray Choto ndichitefenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.